Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 28 Mbudzi 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tasvika taona gwaro rakaita seiroro rabva kune vanoona nezvekariba dhemu kuti magetsi achabvako achaita pashoma nokuti mvura yavashoma. Toti ko hurumende zvayaizviziva zvose izvi inogonyeperei? Yaidere ichitaurira vanhu vogara vakagadzirira.
Zambezi River Authority inoyambira kuti mvura yekugaya magetsi mudhamu rekariba inogona kupera mwedzi unouya.
Vana vakange vakawandisa, murayiridzi anoremerwa uye mari iri shoma. Tinenge tichida kuti vabve vaitawo kuti vaone kuti nemari yacho iwedzerwe kuti murayiridzi agowana iya yatinoti motivation yekuti ashande zvine simba achibatsira vana.
Mamwe masangano evarayiridzi anoti hurumende inofanirwa kupinza basa varayiridzi vanopfuura zviuru zvinomwe, uye mari inopiwa varayiridzi inofanirwa kukwidzwa kuti vafarire basa iri. Tichakuudzai zvakabuda mumitambo yeFIFA World Cup nezuro nemitambo yanhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kambani yeZambezi River Authority kana kuti ZARA yanyora tsamba kuhurumende yeZimbabwe nevamwe vane chekuita nezvebasa rayo rekufambisa zvinoitika murwizi rweZambezi, kusanganisa kugaiwa kwemagetsi. Tsamba iyi inoti mvura mudhamu rekariba haina kumira zvakanaka, ichiti izvi zviri kukonzerwa nekuchinja kwemamiriro ekunze. Vanhu muZimbabwe vanofanira kutarisira kudzimwa-dzimwa kwemagetsi, sezvo zvichinzi uwandu hwemagetsi anogaya kukariba hucharamba huchidzika. Mugwaro iri mukuru weZambezi River Authority vamunyaradzi munoda wafa vanoyambira kuti kana manairo emvura akasachinja kana kuwedzera, umwe yemichina inogaya magetsi uchadzimwa uye dhamu rekariba richapererwa nemvura yekugaya magetsi mwedzi unouya. Muzvinafundo Elliot Masocha vanoti chinokatyamadza ndechokuti hurumende yagara ichiziva zvose izvi uye ichienda kumisangano mizhinji inoita hurukuru dzezvekuchinja kwemamiriro ekunze, asi hapana chairi kuita pamusoro pazvo.
Ndinoona kuoma chaizvo kwezvinhu muZimbabwe, kuomeserwa kwavamabhizinesi, nokuti vamabhizinesi kuti vange vachiita basa ravo rokutengesa zvavanotengesa vachipa vanhu mabasa, hunge vaine magetsi ndiwo anofambisa zvose zvavanoita. Saka zvatiri kuona apa ndezvokuti vana mabhizinesi angava madoko, angavawo kuweredha, angavawo kuita zvimabhucha zvavo, magetsi zvaakunzi achatozoramba achinetsa. Zvinongoreva pachena kuti upenyu hwazvizvarwa zvomuZimbabwe vari muZimbabwe, upenyu hwavo hucharamba huchioma zvakanyanya. Asi tinohwa isu misi nenguva hurumende ichitipromisa kuti tazoenda kumupresidenti, vazoenda kuMozambiki vachandotaura zvamagetsi zvakati, vagouya nawo tikahwa zvekuti vaita magetsi ezuva kwakati kwakati, tikahwa kuti vavandudza hwange. Nyaya dzose idzodzo hadzina kwadzinotisvitsa. Tinozogumbura ndochokuti isu tinozoti tasvika taona gwaro rakaita seiroro rabva kune vanoona nezvekariba dhemu kuti magetsi achabvako achaita pashoma nokuti mvura yavashoma. Toti ko hurumende zvayaizviziva zvose izvi inogonyeperei? Yaidere ichitaurira vanhu vogara vakagadzirira. Nyaya yokushayikwa kwemvura nokuda kwokuchinja kwekunze, climate change, haina kutanga nhasi.
Saka professor tingati apa imosha ya ye hurumende ya Zimbabwe ere.
Zose ne kambani ye zesa ya choni inokuti kambani ye zesa ikambani ye hurumende imosha ya hurumende vano ziziwa zose zivani india kumisangano nguva ni mkufa inota ura pamsoro pe kumira kwe kunze climate change vani ngeva chiungurura vani uteshe njere zose doku ungurura mafambiro aneita mvura inenge chipinda mkariba na mamo madamese vachiona kuti uku kwakuchanyi kuna mvura tinoziva isu kuti kukaya udemu ike zvinezvi kune zviri kuvakwa zvekare ikoko tinoshandisa zvemvura isu tichinatoziva kuti mamiriro okunze achanga achizoita kuti mvura isawanda tadii isu kunge tichiinvesta kunyaya dzemagetsi anouya nezuva saka tinoona isu kuti hurumende inotiyo na 2030 kuti vision 2030 ikonomi ya Zimbabwe inenge yava kwa ziyo midu ikonomi magetha achishai kwa kudai unenga achita midu ikonomi unenga achiwora ndiani jiriku itika jiriku uraya ma business jiriku itika jiriku uomestera upenyu wano umu Zimbabwe nukutu ma business haka uomestera wa acha wezira zunu nukutu achata ma generator wa mwacha tungu farasa chose
ya ya ikune takurikuita magetha iyi ndiwa jiriku itika ya leku Zambia professor.
Kuzambia adina tukuzwa jiri kutika nendira yoye rasa tata wa mkurumbira iwoyo kuzimbabwe cha tiri kuona nicho kuti tino promiswa kuti pakati magetha na atari gawa ukwanira munu wose to wazeja magetha hakuna kwa kati kwa zona ya mvura yika jingura sakati sakati saka kuzimbabwe hakuna gwara rata titawona roku gadirisa dambu zikoiri kushekwe gwara rukusata ura chokwani kushekwe gwara na kutinota uri kwa zunu zine zenge zomone kwa zonga pachena kuti handi zo mageta ataka nguri tabuzo aze kuti ariku gandiriswa pakati ariku gandiriswa kuwange kuchaita solar power ya kati koza asinga zo sikipa kutazo kwana panenge pa kushika padzido pacho pacha so kwana to aze kwa kuya mazitamba kaita saaya saka ufumi kwenyika kwe Zimbabwe huku fambiswa sei kusina magetsi ufumi kwenyika kwe Zimbabwe kukazo shika padeli ya wana tibidu income na 2030 sei magetsi asiko iwari wano niwa kufambisa ufumi kwenyika ipi ne ipi zayo
kwa tutukuwa na zekuti nyesi tima azisha famba chini chiriku mbuyotika professor Masocha
chiri kuitika ku Zimbabwe chandiri kuda tokuonesesa ndechokuti kusaziva kuti ufumi hwenyika hunofambiswa sei ike zvino zviona kuti zvitima zvinotakura vanhu muHarare zvanzi zvotombomira nekambani yezvitima NRZ nokuti havasi kubhadharwa nezvupuko zvipuko zvekare kambani yehurumende haisi kukwanisa kubhadhara wemwe kambani yehurumende National Railways of Zimbabwe saka wazobhadhara munhu ndiani vanhu vafambi muHarare vachaomeserwa zvikuru vakuenda kumakombi anodhura nezvimwe zvimota zvinodhura saka upenyu hahusi kunatsokunaka tinoona isu kuti nyange tikatarisa izvozvizvi kumabhengi kwakazara maraini avanhu vanenge vachida kudembetera kutava mari dzavo ngatizive isu vanhu vezimbabwe kuti nguva imari varungu vakati time is money vamwe mabhenga anotononoka kuvhura kuisa nguva ikoko kusaziva munhu haafaniri kumbopedza nguva ari muraini rokutora mari kana hurumende ichindidzwa ngaindibvisise nokuti nguva inorashwa nomunhu unenge ari muraini inguva yokutouraya ufumi hwenyika nokuti munhu iye waiterapowa mari yake pangava paATM mabhizinesi asati avhura panovhura mabhizinesi munhu unenge akutoshandisa mari iyoyo akutopinda muikonomi saka pese patinoona vanhu vakamira maziraini pose patinohwa kuti zvitima zvavhara hazvichafambi muHarare ngatizive kuti tiri kutouraya ufumi hwezimbabwe hahuna kwahuri kuenda huri kudzokera shure netsika iyoyo iri kuitika iyoyo
avo vange vari muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuOhio nestudio 7 hatina kukwa vachitaura pamusoro pechido chehurumende kuti ipinze basa vamwe varairidzi vanoita zvuru zvinomwe Mutauriri werimwe sangano rinomirira varairidzi reZimbabwe Teachers Union kana kuti ZIMTA vaGoodwill Taderera vanoti mamiriro akaita zvinhu muzvikoro munyika anoratidza kuti panodiwa varairidzi vanosvika kana kupfuura zviuru zana. Vataderera vanoshora budget rakaturwa svondo rapera negurukota rezvemari vamuturinqube vachiti mari yakapiwa bazi rezvedzidzo haina chainokwanisa kuita nekuti haikwani kugadzirisa zvinhu zvinonetsa muzvikoro. Naizvozvo kupinzwa mabasa kwevamwe varairidzi pasina mari yaiswa mubazi iri hazvina zvazvichabatsira.
Panyaya yenhamba yakanzi nehurumende ndiyo yevarairidzi vanyowani vainoda kuti vange vachipinda basa. Zvandinofunga ini uye zvatinofunga semusangano weZimbabwe Teachers Association ndezvekuti izvo zvakanaka kuti vane nhamba yavataura, asi tinenge tichida kuti manhamba ese asangobve chero kwaabva, asi kuti manhamba iwayo awanikwe nezvinenge zviripo panzvimbo. Sekuti pari zvino kana takatarisa pane nhau yekuti varairidzi vashoma, vana vakawandisa. Uye usakanganwa kuti tiri kubva mune iya yataiti COVID. Pari zvino tiri kutonzwa kuti kunana China yava kuwedzera zvakanyanya.
Saka vataderera munoti kuhurumende pamusoro pekutsvaga nekupinza basa vamwe varairidzi?
Dai hurumende yanga yakwanisa kuti ipinze varairidzi vakawanda kupfuura 7,000 ava vayakaisa, handiwanzoda kuti ndive ndinonyepa. Pari zvino handina nhamba yandinonyatsoziva kuti understaffing irimo muhurumende yakakura sei, asi zvinhu zvatinogona kutsvaga tikawana. Saka asi zvandinoziva ndezvekuti varairidzi vari kutakura makirasi akarema zvikuru anosvika vana vanosvika kuma 60-70. Saka nokudaro hazvizova zvinoita kuti varairidzi vakwanise kubatsira vana kusvika pavanonyatsobatsirika sezvavanofanira kuita. Vana vakange vakawandisa, murairidzi anoremerwa uye mari iri shoma. Tinenge tichida kuti vabve vaitawo kuti vaone kuti nemari yacho iwedzerwe kuti murairidzi agowana iya yatinoti motivation yekuti ashande zvine simba achibatsira vana.
Avo vanga vari mutauriri weZimbabwe Teachers Association vaGoodwill Taderera vari parunare kuHarare neStudio 7. Zvichakadaro, mutungamiri werimwe zvesangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Zhou, vanoti hurumende inofanirwa kuratidza kuzvipira munyaya yezvedzidzo kupfuura zvairi kuita iko zvino. Dr. Zhou vanoti Zimbabwe yakabvumirana nedzimwe nyika kuti mari inofanirwa kuiswa mubazi rezvedzidzo dzeprimary and secondary education dzinofanirwa kuva zvikamu 20 kubva muzana ebhajeti renyika. Izvo vanoti hurumende iri kutadza kuita.
Notaura kuti mari inopiwa primary and secondary education inofanira kupfuura zvikamu 20% zvebhajeti. Takatarisa bhajeti iri rakapa zvikamu 14%. Saka imari shoma zvikuru kwazvo yatisingaoni ichizosvika pamari inodiwa navarairidzi US$540. Chechipiri, mari yakaparurwa iyi iri mumari yeRTGS yatinoziva kuti imari inopepereswa nemhepo isina udzamu. Saka hationi ichikwanisa kutozopedza gore ra2023 iri mari inobatika, asi kuti imari inoredwa neinflation inodliwa napongwe.
Maida kuti dene hurumende yaita sei apa, Dr. Joe?
Taifunga kuti dai vakaparura bhajeti ravo riri muus dollars pamwe zvaibatika zvikapa kuti bazi reeducation rivewo nani. Asi tichitarisa bhajeti iri rinongoramba bazi rakareruka somusha watamwa uyezve rakatsva guniso mutakura. Chechitatu, tine vana almost 5 million, ende takanzwa hurumende ichitaura iyo kuti ichada kuti kuve nefree education. Hationi bhajeti richikwanisa kuti vana vadzidze mahara zvikuru sei tichitarisa kuti mwana wega wega anoda about US 50 pa kotoro roga roga kuti tinge tichiita free education. Saka kuti tione mari ichikwana kuti ti multiply na 5 million to multiply 5 million by 50 US per term tozomatipaya na 3 hationi iripo mari tinongoona pasi na kampumburunje kafishi kanyama kasina muto saka hationi zvichikwanisa kuvandudza bazi reeducation zvichikwanisa kusupporta vana chechina tine updated curriculum. Updated curriculum inoda kuti inge iri pa budget. Vana vasaremedza vabereki nemakala asi kuti zvinge zvichitova pa budget. Varairidzwa chikwanisa kuti vate ma workshop emakala kunyangwe zvazvo tichida kuti ariduce ku about 1. Asi vana vechikoro varairidzi vanofanira kuti vaite ma workshop makala asingaobva burden vabereki hationi zvichibuda pabudget saka matauriro edu ndiyewo kungoti tinoona sokuti vamutulinwe vakatadza kurespecta mafundamentals amabudget patinoona kumoku kwakawanza asi kumwe kuna na education na health kusina kusvika kuma budget timelines akatendera mwana ma African countries.
Avo vange vari mutungamiri werimwe zvesangano rinomirira varairidzi reprogressive teachers union of Zimbabwe Dr. Takafira Zhou vari parunhare kumasvingo nestudio 7. Mibvunzo yatatumira mutauriri webasi rezvedzidzo vataungana ndoro yanga isati yapindurwa tichienda pamhepo. Tombotarisa zviri mumapepa nau anhasi. NewZimbabwe.com rinoti vaimbova gurukota muhurumende yava Robert Mugabe vasevhi yakasikuwere vanoti havazofi vakakumbira ruregerero kubva kuZANU-PF asi vachiti vangakwikwidza kuva mutungamiri wenyika kana vanhu vachida kuti vavatungamirire. Sunday Mail rinoti vanoona nezveutano muguta reHarare Dr. Prosper Chonzi vanoti mumwedzi miviri yagumi guru nambudzi Harare yakawana vanhu chiuru nezana kana kuti 1100 vakabatwa nechirwere checholera vachiti izvi zviri kukonzerwa nekutadza kweguta mukuwanisa vanhu mvura yakachena muguta iri. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Iwe ncube iwe, oweni ncube wewe, ndiwe sellout guru munyika iwewe, neZANU-PF yakunana tafadzwa mugadi. You are the biggest sellout of our country. Nyika yedu yaya hapana kana chinhu chichiri functional. Takakura isusu tichizoti nyika yedu yakanaka. Asi imimi ZANU-PF yenyu machima madigreda nyika yedu kuita kuchadongo. Nekutonga kwenyu kweZANU-PF kusina nebasa rese. Hakuna izvozvo zvokuti kwanzi kuno mufambo chiudza vanhu zvisina nebasa rese. Muchaisiya nyika, isi yenyu nyika iyi. Haisi yenyu nyika ende yemaZimbabwe zvitese. Even isusu veCCC tinobva muberengwa. Mberengwa isati neizva zvese zvinoita mberengwa tezvoza kubva kumunene kusvika kwese kwavara kunana vakai kwamakwerere urasha kupi mupanda shango. Tisu vanhu vemberengwa isu. Sada kuti vhundutsira zvisina nebasa rose chitaura zvisina basa.
Pastor 7, Pastor 7, Paradini, Ko, kudzokorodza zvakataukwa ndiko kudini. Ah, Monzora uyo muvudzei kuti Monzora zvichakuwana mberi zvawakaita izvi. Hazviitiwi Monzora zvekutengesa chunhu chakagwigwa navanhu shuwa. Kuda kuti kuve ne-one party state. Hazviiti izvozvo. Zvinoda kuti munyika mune ne-opposition. Ndiko kuda kuti zvinhu zvinake zvindirire mberi. Tinongoti chamisa hoye. Chamisa hoye. Chibva Munangagwa chibva. Chibva Munangagwa chibva. Chamisa ngapinde panyanga. Ngapinde nyika yaparara. Taneta isu. Nekugara musango. Toda kugara una vana vedu. Kuti tigare zvine vana. Pasina tisingashanda zvibetsere. Toda kuti zvekugara mumusango zvikotori nani dzani kuenda kuZimbabwe. Because kuZimbabwe hakuna kana chiriko. Nongori namo yega yega. Zvodova nani kunotodawo navo zvishoma izvozvo. Tobetsereka nemhuri dzedu. Asi tinongoti ngapinde zvake mukomana. Ngapinde mukomana ngapinde.
Joseph Niko, mamuka sei nemhuri yeZimbabwe. Uyo anonzi Mangwana uyo. Baba handizivi kuti pfungwa dzake anofunga nekupi. Kana kuti kumaziso rake kana richiona kana ane njere. Paipi sense dzakakwana. Ngasati zvanibe vhine discipline. Discipline yechi ine ZNPF. Vanhu vari kuvurava vese havasi kuona kuti ZNPF. Saka more blessing ane wakapudwa netribusi. Haana kubuda here jambo kuti ndeZNPF. Saka chii chingaita kuti vasikana vagare mujiri vagare mujiri kuti havana discipline. Vanhu vamwari toda kuti titaure chokwadi. Toda kuti titaure chokwadi Zimbabwe inei. Kana ikaramba yakadai zvizvizvi. Haa ngatiendei 2023. Chendinoziva ndechekuti iva vana mahati vari kufamba futi vachitaura nyaya yemasabhuku vachiti toda kuti togadzirisa upenyu hwemasabhuku futi. Ngavagadzirise upenyu hwasabhuku pamba pake. Kwete mpenyu wani wese, atifanaza kuna sabuku chete, wada kupa mari sabuku, sabuku nga chukua mari iyo. Asi zibani wese wa singapuji, wa singapuji mari. Wacha kwete wana sabuku, mungu iyo ndewa chawa kutena, funguwa zaka dakwa. Tili mjari wanewana, tili mjari wanewana. Kwa wazati jari wasu wakudaru mani. Gama funge, nefunguwa zati mfunga. Baku wana munu watino wana wezo, chukua siki ndrambeni. Chikwa siki ndambiri, chese sewa sima na wezi babu. Kututu, iwoji, kwa chikapu, mbamba kutu uji, utasati, iwoji, chikapu, mbamba kutu utasati, munuwe, sika ndi voteri, weo chumani gano, ni voteri, ni voteri, asi uji, kwa chikapu, mbamba kutu, ina nisi uji, kwa weo mwongo kini mali, voteri, voteri, pa uduli. Jino wane chiku ori, chino chaka ori, chini kwa democracy, Zimbabwe, nga hile nika yaka sununguka.
Izo zange ziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kurwisana muDR Congo pakati pehurumende nevarwi veM23 kunonzi kwambomira kwemazuva maviri. Mutungamiri wenyika yeDRC vaFelix Tshisekedi vakaenda kuAngola uko vakatenda chibvumirano cherunyararo nevakapandukira hurumende yavo. Kurwisana kwakanyanya kuri kuitiwa mudunhu reGoma muDR Congo.
Nguva yange yakamirirwa nevakawanda pasi rose yemakwikwi e2022 World Cup ari kuitirwa kuQatar. Aya ndiwo makundano makuru emutambo pasi rose gore rino. Batanai neVoice of America mumemberero dzemakwikwi akakosha zvikuru muAfrica aya. Tichange tichikupai zvizere zvinenge zvichiitika kumakwikwi aya. Tinenge tichitaura nenyanzvi nezveve mitambo inenge yoda kutambwa uye kana yapera. Tichazeya nezvevatambi vanenge vachitamba zvinomwisa mvura. Zvikwata zvingangoshamisa vakawanda kumapipi aya. Tichazeya nezvevarairidzi. Ngatisakanganwe vatsigiri vemutambo uyu kubva pasi rose uye ivo vemudoha. Tinenge tiri kumakwikwi aya kushika apera. Musa saririre pamakuwerere aya pano pa VOA Africa ne Studio 7. Gati batanei mukuona zvidavado ne mashiripiti zvichabuda kubva kunavhu ye World Cup. One truth, no fears, one flag, oh yeah, we've been waiting for this, oh yeah, we all at it.
Mangwana nakanaka vatereri yasvika zvenguva iya yokunzwa pamusoro penyaya dzenhabvu. Toda kutarisa mitambo yakatambwa nezuro semazuva ese. Tine nyanzvi Brian Musekiwa kuti atiudze zvaakaona nezuro. Brian, pamitambo yakatambwa nezuro chichangu katitaurira?
Yes, pamitambo yakatambwa nezuro mukoma wande zvazvine masurprise. Ndaifunga kuti Belgium icharova Morocco, but yakarova 2-0. Belgium yakari ranked number 2, sekuziva kwenyu, kuti ndo ichange iri mafavorites as well yokufuna in the tournament, but tifunga kuti ingarohwe ne African country 2-0, zvinhu zvakandishamisa. But ndichiona game racho, Morocco iteam ine skill nequality inokwanisa kumecha even my European countries themselves. Ndakaona the way Morocco played, and ndikuona Morocco ichikwanisa kuve one of the African teams ichaqualify ku the round of 16. Then ibva paita Japan ne Costa Rica. Costa Rica yakamisa kuti yarova futi Japan. Japan inova yakarova Germany. Saka Costa Rica yakarova 7-0 ne Spain, but yakabva yarova Japan. Zvichireva kuti game group iri richi wide open. Hapana ati ave a clear winner kuti njana achapinda mu the round of 16. Then in Canada, and I think I would see one of our graduates in the big boys. I graduated from Croatia, but I'm a Chirichi, good Akura. I got a 4-1, but Canada, Ohio, in a team actually is for the future. I got a 4 just from my mistakes and got with my players, especially with defense. Then the game where I got in Nakiza, there is Spain and Germany. To me, that game, even final on the won, that game was the final because the game had everything. Technical approach, both teams, and we really saw kuti my teams are just my powerhouse. And the Raka Parade Mangange, which I feel like is fair. So I have no poor Germany chance, kuti Ikarova Costa Rica, in a chance, kuti Ikwase qualify to the next round. But last time, I now qualify.
Musekiwa, nasi manje kune mitambo 4 yakamirira. Tatanga mgroup G, Cameroon ichisangana na Serbia. Munoriona sei gemir?
Inzi kuda kuti ma African countries vapinde mu round of 16. Saka ndiri kusupporta Cameroon kuti ikwase kurova Serbia. And the Serbia haizi team yemanga-manga. Itimu yakasimba. Saka Cameroon inofanira kutoya yakatosimba kuti irove Serbia. Bose takaona pa game ravo Serbia takatamba last time ne Brazil. Even though yakarohwa, but we can tell kuti Serbia itimu yakasimba. Saka Cameroon ndiyo yakasimba, yakasimbisisa kuti irove Serbia. Tuda kuti pave ne more African teams to qualify.
Mugroup G mekare Brazil iri kusangana ne Switzerland. Nasi munoriona sei?
Uyu mugwagwa. Brazil takaiona payakarova Serbia paya 2-0. Switzerland is very weak, is a weaker team than Brazil. I don't want a Brazil to qualify to be the second team after France to qualify in the round of 16. Because Brazil, 700 later, it may go to a Felicia Missica win a tournament.
Mu group H, South Korea ne Ghana, munoona sekuti South Korea ingaita mashura yakamboita.
Ghana, it in a long of young players. The second youngest team in the World Cup. Ndakashamisika with the way they played against Portugal. Ndikuona Ghana ichirova South Korea.
Mutambo wekupedzisira wanhasi mugroup H. Portugal iri kusangana neUruguay.
Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande.